ndisonyere nzi yako ndiione.
Eve, amashona manje. Nyemwerero inobaya moyo wosorora uchamuona pose panosika anoti makandine mutsa moyo wosorora uchamuona akasenga chirongo moyo wosorora uchamuona achityora muzura moyo wosorora uyo kasunga chuma ndongoti ane ndoro chena uzimu pakati pevamwe ndikusarudze uyo akasunga chuma ndongoti ane ndoro chena yesi raima ndikuona vekwedu vanokubayira mombe dai wangondida ndikudeho toitanzika ndisikeho yesi raima ndikuona vekwedu vanokubayira mombe dai wangondida ndikudeho toitanzika ndisikeho kurebeka unovira chidoze hana notovira bukusama kuragwaka unovira bukusama chidoze hana notovira bukusama kudindizia moyo waramba iwate hope zaramba kujitana hoho
nimi zerudo kunge chumi chesipo kunge gumi renziyo harurimi kamoto zinanga nimi zerudo kunge chumi chesipo kunge gumi renziyo yes I man diwo Mekweduwa nokubaira mombe Dai wango ndidandi kudeho Twitansi gandi zigeho Yeretsi my man
Thank you guys Maspaka
Isu suta peza Kuimba songu ya tati shimba Eta kwenda panemu yacho